Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti mabhanga mazhinji yanga achipa vanhu mari itsvayebepa ye$2 kunyange hazvo mabhanga aya yanga achingopazana rimwe chete remadhora. Mumwe wevakwanisa kuwana mari kubhanga reStandBig vaGoodwill Kapunde vati vafara zvikuru sezvo vawana mari yavo nenguva shoma shoma. Vati vanga vava nemwedzi inokwana miviri vachishaya mari kubhanga ravo.
Aiwa, ndiri kunzwa kufara chose. Ndaiti mari ndaiona kuna Nelson Mandela ndokwandaitora kuStandBig. Ndaitora zvakareruka, hana kumboita. Ndaita 6 minutes kuti ndiwane mari. Handina kumukira. Ndikanyeba kuti ndamukira, ndauya manje manje ndangowana mari. Ndane almost ndane 2 months ndisina kumboona kana mari. Ndisina kumboona mari. Saka apa ndatofara nokuti ndatotanga kutoita sei kuti iwanawo iko zvino izvi. Ndachipuwa $100.
Vapo Malunga, avo vanga vari pamutsetse pane rimwe bhanga vakamirira kutora mari yavo, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanga vava pedyo nekutora mari, vanga vamira kweawa imwe chete. Asi vaMalunga vatiwo vachazonyatsopemberera kana vakwanisa kuwana mari yavo mazuva ose avanenge vachida, kwete zvemusi mumwe chete.
Takamirira mari hatisati taiwana. Kusvika takukwanisa kutora mari almost every day, every week, every hour. Tosichanga maikutsikana kuti mari yakudii yakuwanika. Because parizvino kuti ndichada kuti mari handandaitoitora, ndakamira palaini kuda kuti ndiipuwe. Saka inini handichandaziva kuti mari yakubuda here kana hatisati yakuwanika. An hour match ndiri pano. Chanzi chambofa kana chambouptetwa nazasemishini yakambenge yakambotonhora. Saka maybe yanga yakanganwa, saka yambonge chigadzirwa gadzirwa. So we are just hoping kuti tinewana.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti vanotengesa mari mumigwagwa vanga vatove nemari iyi mangwanani. Mumwe anotengesa mari mumugwagwa angoda kuzikanwa nezita rekuti Rigo audza Studio 7 kuti angawana mari iyi mangwanani asi aramba kutaura kuti aiwana kupi.
Yatovako kunobva tiri ndekwainotanga kusvika tisipa mani chenji yacho. But my friends in the arunes are about to come out one, my friends. But my boy, my nose are, my friends, my nose are right, they are most street. As I'm not being good, I'm poor, but it's at one. This is why I could say, if I'm one motive, but it's at the Kubasa.
Mumwe zvakare anotenga nekutengesa mari mumigwagwa asina kuda kudomwa nezita ati nhasi anga angowana $2 emari yemabhondi iri yemusvo pamwe chete $2 yebepa. Asi atanga asati awana mari yebepa ye$5.
Mari yatawana macoins $2 nema$2 yebepa asi ma$5 atisati aona.
Kunyange hazvo mabhanga anga achipa $100, bhanga guru renyika rinobvumidza kuti munhu atore $300 pasvondo roga roga. Vamwewo vataura neStudio 7 vati vanoshuvira kuti bhanga guru rikwidze mari inotorwa pasvondo chero kusvika pamadhora $2, vachiti mari yavari kuwana pazuva haina zvainotenga. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo zvingarerutsa upenyu hweveruzhinji kana vanhu vakawana mari pasina kutanga vabhadhara muripo. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kubata gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya nezvekushekwa kwemari yebepa ye$5, vaMangudya vakaudza Studio 7 nezuro kuti vachange vachiisa mari iyi zvishoma nezvishoma mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.